Va right moyo mumwe wevachairi uyewo vakamirira sangano revachairi veZimbabwe Old Truckers Association vanoti kumanikidzwa kwevachairi kuti vashandise mugwagwa wekukazungula kuri kushungurudza vachairi vakawanda.
Ticharuluza revenue yakawanda ende zvichakonzeresa kuti sevachairi veZimbabwe tisakwanise kudarikawo nekudzimba dzedu tichiona mhuri, nekuti ukabva sekuSouth Africa trip yaunotora unenge wakuenda nekunana Botswana, Zambia uchinda uko. Saka zvinotipa mukana mushoma sezvatanga tichimboita panguva yapera, yekuti unogona kubvawo netushoma twaunenge wawana uchibatira mhuri uchidarika uchionawo mhuri yako kundinya nerwendo rwako.
Asi mumwewo mutyairi anoti izvi zvichayamura makambani emarori akawanda sezvo mafuta anoshandiswa nemarori akachipa muBotswana.
Red bridge is much shorter than route yekukazungula. Chiringodiwa chinongoti maybe government yeite review matarifs ayo emaCVGs, then get pass pa bed bridge yaya $23 yaya vakabvisa those things. Mayages avo agara atori low rede kuZimbabwe because you have to compare distance chakavhwa ye 300 kilometers extra via kazungula ka ye red bridge inenge itori shorter. The only benefit yematrucks anoita via kazungula nyaya diesel chetoti diesel is cheaper in Botswana.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti danho iri richakanganisa zvikuru mhuri yeZimbabwe inoita zvekutenga nekutengesa pakati peZimbabwe neSouth Africa. Vakuchera vati nyika yeZimbabwe icharasikirwa zvikuru neupfumi, naizvozvo inofanira kugadzirisa mamiriro epamugano weBridge kana ichida kukwikwidzana nemugano weKazungula.
Vanhu vaishanda namadhiraivha ivo kupinza zvinhu mungava muZimbabwe kana kutenga zvinhu kuZimbabwe vachizonotengesa kuSouth Africa, mabhizinesi madoko akazvimiririra. Vese ivava ndinoona kunge vachakanganisirwa zvikuru mabasa avo nekuda kwekushandiswa kweKazungula kunze kweBite. Asi chikonzero chiriwo chekuti nyika yeZimbabwe takatora nguva kuti tivandudze zvivakwa neyatingati infrastructure yekuBite Bridge nekudzikisawo nyaya dzeuori. Zvandofunga kuti ndozvinofanira kugadziriswa kuri kuti Bite Bridge inofanira kutanga futi kuita competition neKazungula.
Vastein Makwara sachigaro weproudly 263 sangano rinosimudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvine mabhizinisi achiri kusimukira muSouth Africa vanoti nhengo dzavo ndidzo dzicharasikirwa zvikuru nedanho iri.
Danho iri rino richakanganisa mabhizinisi zvakanyanyisisa, kunyanya vanotenga vachitengesa nevamwe vanoita mabhizinisi vachihodha zvinhu kubva muno. Vamwe vachihodha zvinhu zvinenge zvichibvawo kuZimbabwe zvichingofamba zvichiburikidza neBite Bridge Border Post.
Vaenderera mberi vachitsigirawo humbo hwekuti mugano weBite Bridge unofanira kusimudzirwa.
Tinoti dai zvaibvira Bite Bridge Border Post yange yasimudzirwa zvakanyanyisisa kuti ive iri iyo inogona kuti ifambidze mabhizinisi nekutenga kunenge kuchiitika nevanenge vachiita mabhizinisi vari muno muSouth Africa. Saka tinoona kuti kurasikirwa kwakanyanyisisa sezvinoiwe ndodanho renge ratorwa.
Zambuko reKazungula rakavakwa neBotswana neZambia dzichibatsirwa nezvikwereti kubva kuAfrican Development Bank neJapan International Cooperation Agency. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.